Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri, Gumiguru 2, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Paramende inodoma nhengo dzekomiti yayo yepamusoro-soro izere nhengo dzezanu PF. Imwe nhengo yebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa yoenda kumatare ichida kuti vachamisa vasatambirwe somukuru webato iri. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti magwara ehurumende anobata mari neupfumi anoomesera varombo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yadoma nhengo dzekomiti yayo yepamusoro yeStanding Rules and Orders Committee iyo izere nenhengo dzezanu PF. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzekomiti dzinoti mukuru webasa rehurumende muparamende zvakare vari gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri, gurukota rezvemari vamutuli nguve vapupuraito garepi vasidin sekera mai amai tambudzani muhadhi vamatthew nyashanu amai marian chombo amai tsitsi muzenda varoy bila sikelela gombo naamai spiwe mukunyaidze kubva kuzanu PF. Nhengo dzeMDC mukomiti iyi ndiva Morgan Komichi vainnocent gonese vaprosper museyami namuzvare tabita kumalo. Pasi pebumbiro remutemo mutauri weparamende vajacob mudenda ndivo sachigaro wekomiti iyi vachitevedzerwa nemutungamiri wesenate amai edna madzongwe. Vatevedzeri vavo vaviri vanoti amai tsitsi gezi navamike nyambuya inhengo dzekomiti iyi. Vamudenda vati komiti ichaita musangano waiwe tanga nemusi wechishanu uye komiti iyi inotarisirwa kudoma nhengo dzichange dzichipinda mune mamwe makomiti achange achiongorora mapazi ehurumende. Zvichakadai, nhengo dzeMDC dzinoti hadzisi kuzotaura pamusoro pemotion yekutenda mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nekuvhura kwavakaita paramende. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri weMDC vaKomichi vati kutaura pamotion kuremekedza vaMunangagwa pamwe nekubvuma kuti vakakunda zviri pachena.
Yomuno watsinga atendi kuti akawina election. Tikaita debate president speech kwazvo kuti tobvuma kuti munakawina election ko. Patirana kushandisa chisimba kinda papawa zvino sina kunaka.
Vakomichi vaudza Studio 7 kuti vacharamba vari muparamende uye vachaunza mamotion mamwe pamwe nekutaura mune dzimwe nyaya dzakakosha kuvana veZimbabwe.
Isu zvatoda chete kuramba tichitaura kuti election yeZimbabwe yadirwa. Kusvika vanhu veZimbabwe vagutsikana and the international world yagutsikana yaona. Tiri kufara kuti even the international world yakuona kuti zveshuwa election yeZimbabwe yakabirwa.
Mangwana chaiwo vachatura mamotion anobata zvinonetsa vanhu munyika zvakaita sekushayikwa kwemari.
Tine motion here on the deck yamavhenda ari kutambudzwa. Tine motion zvakare iripo iri on the deck ye cash crisis. Tine motion imwe iri on the deck zvakare ye devolution neimwe motion yama electoral reforms. So tia rola zvinhu strategically and timeously kuti tite escalate Our struggle will not end.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pez Sairwanya, vanoti kunyange zvakakosha hazvo kuti nhengo dzeMDC dzitore matano adzinoda kuti dziwane zvadzinoda panyaya dzematongerwo enyika. Kusataura kwadzo pamosheni yekuremekedza mutungamiri wenyika hakuna zvakunobatsira.
But you want to put the one MDC, Kujashi, Junuti, Jura Batra Utuani, Kanavari Muni negotiation, Kanapan Janda Kuana, Kubao, Kuzan, Munyata politics. He goes the real Kujashi. As you want to put the real Havana, Zoga, Baraza, Nanga, Valley, Jubra.
Dr. Ruanyavati MDC in Nengo Shoma, the Sunga Paniseku Kangan Sazanu PF, Kuita, Jaino Dam Paramende, Daka Mira Studio 7, Mwarare, Dini Godwin Manguja.
Imwe nengo yebato re MDC rinotungamirirwa na Nelson Chamisa va Elias Mashavira vakakwira kudare repamusoro vachida kuti dare iri ripe mutongo wekuti vachamisa havasi mutungamiri webato iri sezvo vasina kusarudzwa zviri pamutemo zvichitevera bumbiro rebato re MDC. Mumagwaro avo kudare iri vaMashavira vanonzi vari kudawo zvakare kuti dare iri ritare kuti kuitwe Congress yechimbi chimbi mukati memazuva makumi matanhatu yekuti pasarudzwe achatsiva vaive mutungamiri weMDC muchakabvu Morgan Tsvangirai. VaMashavira avo vanove nhengo yeMDC kudunhu reGokwe Sesame vakakwirirawo dare vamwe vanoti munyori mukuru webato vaDouglas Monzora, mutevedzeri wemutungamiri webato vaMorgan Komichi, avo vaive sachigaro webato, mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato vaElias Mudzuri, pamwe nemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe. Chonga kandemiri weStudio 7 abata gweta riri kumirira vaMashavira vaAshel Mutungira kuti tinzwe zvizhinji.
Ma instructions atakapiwa naMashavira ndeyekuti number 1, constitution yeMDC inotaura kuti president akarizaina kana akafa, pane urongwa hwakarongwa nekusvika kuti anozomugara kubva ipapo anonga ari ani. Zvota zvemukata zvakonyere kuti ndi vice president wavo. Vice president wavo anonga akaelektwa paCongress. Saka nyaya iripo ndeyekuti munhu akaelektwa kuita vice president yeMDC paCongress ndi Dr. Tokozani Kupe chete. Saka pakazoshayiwa Morgan Tsvangirai musi wa 14 February, my instruction ndeyekuti zvona vaChamisa vakamuka vava kuti ndiwo president weparty. Zvisirizvo zviri mubumbiro remutemo weMDC yacho. My instruction zvatakawana tichiverenga futi constitution yeMDC yayo. Itori nekuti vanosarudzwa paCongress ndivanani. Muconstitution yeMDC hamuna mapresident anodarika umwe chete. Mungone provision yemutedzero wapresident 1 napresident 1.
Saka nyaya iyi inonzi kwarini mudare vaMutungura?
Isu takafaila court application tamirira kuti ivo vapindurewo. Vakapindura votozoita maheads. Saka zuva rekunzwikwa chero hatingazvizive kuti ndingandzwikwa zvarini.
Asi makasvitsawo here vaChamisa nevamwe vatiri kuona vamunonzi makasvitsawo mastawo kudare kuti vange vaine chekuita nenyaya iyi? Makasvitsa here mapepa ekuvazivisa?
Sherifu akati vaseva nemapepa sondirapera here. Vane mazuva gumi kuti vapindure mapepa atakavaseva. Kubva sherifu wekuHarare ndiyakaseva vaChamisa naSecretary General naActing Chairperson ndiyekuti sherifu ari kuBulawayo ndiyakanosevhawo Dr. Tokozani Kupe ikoko.
Asi tiri kunzwaka kuti vaMashavira vamuri kumirira ava hanzi havasi nhengo yeMDC.
Zvokwadi kana vakukudzai nyaya vakaverenga vanoona membership card reclient yedu iripo paapplication yekucourt. So my instructions atakapiwa, takapiwa nemunhu ane membership card iri valid yekumusangano weMDC. Saka naizvozvo shureyo ndeyekuti bumburo remutemo ravo reMDC ritedzwe naani naani zvake.
Avo vanga vari gweta riri kumirira vaMashavira vaAshel Mutungira vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Sibanda vaudzawo Jonga Kandemiri kuti vaChamisa havasi kushayiswa hope nenyaya iyi nekuti vaMashavira havasi nhengo yebato ravo.
VaChamisa vanoti ivoka munhu uyu haana chaanotsvaga muMDC kana kuti mutungamiri webato nokuti ndemumwe wevanhu asiri nhengo yepati. Anenge akangotumwa zvake kuti akonzere kusawirirana nemhirizhonga mubato. Saizvozvo ungofunga kuti hapana nyaya apa tongo ona kuti angotambise zvake mari yake nenguva yake MDC inofambira mberi neutungamiri wapresident kumisamisa unoratidza kuti unodiwa nevanhu zvakakurisa zvikuru
vamashavira vari kuti inhengo yebato izere ine kodzero yekunge ichidaidzwa kucongresi zvinove zvisina kuitika imi muchiti havasi nhengo yebato munoti
zvese izvi zvokunyepa hapana kongresi rakambodaidzirwa uye takatarisa zita ravo mumagwaro edu kuti tione kuti riripo here tikawana kuti aiwa haisi imwe nhengo dzebato reMDC
asi makagamuchidzwa here mapepa kana kuti magwaro ekudare aya kupikiswa utungamiriri kwavachamisi
takavona mapepa aitaura kuti pane munhu usiri nhengo yepati ari kuda kunetsana napresident zvino organizing department yakabva yapinda mabhuku ikatarisa ikaona kuti aiwa munhu ari kutotambisawo nguva zvake
saka muchaenda here kudare kana makaa madaidzwa kudare mushure mekunge maona zvamuri kutaura izvi
president havanacha vanotya kana vachidirwa kumatare vanoenda zvichiita kuti vasaenda havaenda asi chikuru ndechekuti zive kuti vachamisa vakasarudzwa nevanhu uye nanhasi vanhu ivavo vachiri kuvapfigira nevamwe vangasingapfigiri panguva iyoyo vaakutsigira bato
asi zvinorevei kuti munhu kana muchiita haasi nhengo yenyu anga achienda kudare achinopikisa utungamiri anenge awana kupi masimba akadaro iye asiri nhengo
munhu anongoti sezvo ndanguva namari yekuti nditaure nemaloya uo mhanya kumaloya anoti maloya ndoda kupai mari aiwana kudai maloya anongoita zvanenge atautauri kwakare munemurizi yemari saizvo ndofunga ndozvaaitika pano
mutauriri wemutungamiri weMDC vanelson chamisa dr ngululeko sibanda vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vakawanda vairatidzira vachinyunyuta nekuparwa kwedzimhosva muSouth Africa vakarwisana nemapurisa muJohannesburg nemuvhuro izvo zvakasiya vakawanda vakuvadzwa mushure mekunge mapurisa ashandisa mabara erabha mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Melania Trump vasvika nhasi muGhana mukutangisa kwerwendo rwavo rwemazuva mashanu runosanganisira kushanyira Malawi, Kenya pamwe neEgypt. Kusagadzikana pamwe nekushungurudzika zviri kuwedzera muvanhu vepachitsuwa cheSulawesi chiri muIndonesia apo vanhu vanodarika churu nemazana maviri vakaurayiwa mukundengendeka kwepasi pamwe nemafashamu etsunami zvakaitika svondo rapera dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mashoko egwara remafambisirwo emari kana kuti monetary policy rakaparurwa nagavhuna webhanga guru renyika uye gwara remafambiro eupfumi rakaparurwa negurugota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube magwara anotomesera varombo kunyanya munyika. Blessing Zulu West Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kuratidza kuti hapana kunyatsoti gedye pamaonero evaviri ava, Dr. Mangudya vakati upfumi uchakwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, ukuwo muzvinafundo Ncube vachiti uchakwira nezvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti matauriro akasiyana aya anoratidza kuti hapana muonera pamwe. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vashorawo zvikuru nyaya yekuwedzerwa kwemitero yakaitwa navaNcube.
VaNcube vawedzera nhamo yevanhu vari kutambudzika vatevati vari mumari mupovhati nekuti vakachinja mutemo paibhadharwa 5 cents per transaction, zvichireva kuti ukaita transfer yako yemobile money transfer tingati yekukeshisa muenzaniso ukatransfer $500 waibhadhara tax ye 5 cents. Asi vakabva vauya nemutemo vakataura zviri technical kuti vanhu vasakasa kuona vanozoona varumwa nengwena wekuti 2 cents per dollar. 2 cents per dollar zvikureva 2% tax, sechireva kuti munhu anonge atransfera $500 kune hama yake paeco cash ari kuchajiwa $10 netax inoenda kuministry of finance. Tisai achitaisa macharges anoenda kueconet, anoenda kumakambani vari mobile money transfer.
Nyaya iri kunetsa vanhu vakawanda munyika inyaya yemari. VaMangudya vakati panosvika musi wa15 mwedzi uno mabhanga anofanira kunge awana nzira yekupatsanura mari yemabond notes nemareal time gross settlement kana kuti RTGS uye imwe mari yemadhora yekuAmerica. Izvi vabiti vati zvichapa kuti vanhu vane mari mumabhanga pari zvino varasikirwe nemari dzavo. Muzvinafundo Mugano vati zvaitwa izvi kutokanda nyika mukanwa mamupere.
Zvavakatoita zuro vakatogadzira bongozozo rimwe dambudziko guru richisangana senyika nekuda kwekuti chekutanga vakati maRTGS yava currents akaopen account yemaRTGS kureva kuti tatai nemari nezvemaRTGS ndozvava zviri kutaura, saka zvichakonzeresa kuti maprize aite chimbwamupengo marete aramba achikwira.
Asi vabiti vati vanhu vanokwanisa kuendesa RBZ kumatare edzimhosva nekurasikirwa nemari dzavo.
Remember kuti maaccounts ane vanhu nhasi vakavhura 2009 vachiisa maus dollars vadivhaliwa maaccounts iwa atanga tinawo iwe anga achiti 1-on-1 mukaenda kusection 43 Reserve Bank Act inotaura mabond notes and everything else are 1-on-1 with the US dollar. Therefore this devaluation is illegal, is illicit, is unlawful, is void and is not sustainable.
Chimwe chiri kunetsa vanhu vakawanda inyaya yekwira kwechikwereti chehurumende zvikuru mari dziri kukweretwa munyika. Muna 2012 apo hurumende yemubatanidzwa yainge yosvika kwamvura yacheka makumbo, chikwereti chezimbabwe munyika chainge chasvika pamamiriyoni mazana maviri nezvikamu makumi masere nemashanu, asi iko zvino chasvika pamabhiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mashanu. Mukuru wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, Amai Janet Joe, vanoti nyaya iyi inofanira kuongororwa.
And isusu semusangano tirikuti tisati tatanga nyaya kuti toda kubhadhara zvikwereti izvi, ngatitangei taita debt audit, yatinoti debt audit, tiongorore zvikwereti zvatinazvo kuti zvakambobva kupi, chii chaita kuti tisvike patiri, uye kuti tobuda sei tese sezvizvarwa zvemuZimbabwe.
Asi muzvina bhizimisi varizve mudzimai wechitema kutanga kutungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Amai Marati Vagone, vanoti vaMangudya vakabaya dede nemukanwa.
Tinotoona kunge zvinogona kutibatsira kuita kuti mabhizinesi edu asumukirewo nekuenda kumberi nekuti patanga tasvika panga patiomei chaizvo.
Nyika pari zvino yakatarisana nematambudziko anosanganisa kushomeka kwemari yekunze zvopa kuti zvinhu zvakawanda zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, chingwa nezvimwe zvinetse kuwana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti munyika muve nemabasa, kuitira kuti vose vari kupedza zvidzidzo vawane chekuita senzira yekusimudzira upfumi hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru Affirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vanoti kubvira pavakapinda pachigaro ichi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varatidza chido chikuru chekugadzirisa upfumi hwenyika. Asi vaShoko vanoti zvakakosha kuti urongwa hwavo huchikasika kushanduka kubva pakuverwe pamuromo chete huve hunobatika.
Rufa watu zekono mjitazise kwa atu kwa nisa kunda mjitazise kutiko ba investors arugue atu wa bata nuroku rogaita sei kutafare wa uti environment yedu haite wa mbasa rogushanda kukutila kutinesuo wanawezi wako tuwana mabasa chikuru izwezi kubatana chikuru izwezi ndesho kuti kuiti kuiti ya mabasa mapromisi ema dealer kaito na president ngaji fulfillwa into full action zangu daro mabasa anuwanda.
VaShoko vanotiwo kunze kwekuve nevemabhizinisi vekunze vanosima mari munyika zvakakoshawo kuti pave nehwaro hwakajeka hunoita kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanisewo kusima mari yazvo munyika pasina kutyira kuti mari iyi inogona kutsakatika. Izvo zvinotsigirwawo navaButler Tambo avo vanove muongorori wezveupfumi anoshanda akazvimirira ega.
Vashi zvano vamwe vemuZimbabwe vari kunzi kune dzimwe nyika ukatarisisa mari dziri kupinzwa nevanhu vava imari zhinji satozotarira mari yatingati foreign direct investment iko zvinenge ita mari ingaita about $400 million chingadikanwa kuti chiitike ndicho kuti mari idzi dziri kupinda muZimbabwe tikapa vimbo yevanhu vezimbabwe kuti aiwa mari dzinyi dzakachengetedzeka muno muruzodziwana kana madzichengetedza dziri maUS dollars muruzodziwana zvakare dziri maUS dollars zvichiitira kuti mari yese yapinda US ingati madiaspora remittances imari ingabatsira kusumudzira upfumi hwezimbabwe.
VaTambo vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvaina zvekumabhanga epasi rose eInternational Monetary Fund neWorld Bank kuti igokwanisa kuwana mari inobatsira kumutsurudza upfumi. Asi vanotiwo zvakakoshawo kuti zvikwereti izvi zvitange zvanyatsoongororwa uyewo kuti kana nyika ikawana imwe mari kubva kumabhanga aya ishandise mari iyi nenzira kwayo.
Kana mari itaiwana yezvikwereti isava mari inotambiriswa vanhu kana kuti inge kune zvatingati recurrent expenditure aiwa mari iyi kana yapinda muZimbabwe ngaive mari ichashanda zvikurusa pakumutsiridza upfumi ive mari ichakweretwa nevemabhizinesi yatingati industry kuti vanhu vamutsiridze maindustries mabasa awanikwe zvakare muZimbabwe ndozvimwe zvingabatsira kumutsiridza upfumi hwezimbabwe.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaPeter Mtasa vanoti vanotsinyira nyaya yekuti upfumi hwenyika hungagadzirika chete kana nyaya dzematongerwo enyika dzatanga dzagadziriswa. VaMtasa vanoti panofanirwa kuve nemaonera pamwe pakati pehurumende vashandi nevashandirwi kuti zvinhu zvinyatsofamba.
Tinoona kuti mune zvematongerwo enyika mune kupokana nekupesana kwakanyanyisa kwakabuda musarudzo. Saka nyaya iyoyo kana isati yagadziriswa vari kunze vanoshayiwa chisimbiso chekuti nyika inoyi yakamira zvakanaka, uyezve vari mukati isu vagari vemuno tinotadza zvekunzwisisa kuri kuenda nyika. Saka chinhu ichocho chinoda kuti chigadziriswe pave negungano rokutaurirana nenzira yekuti vanhu vezvematongerwo enyika vagare pasi voonesana zvakanakira kubatana.
VaMtasa vanoti Zimbabwe ine rombo rakanaka rekuve nyika ine zviwanikwa zvakasiyana siyana kusanganisira zvirimwa zvinogona kushandiswa kubatsira kuti upfumi hwenyika husimukire nekukasika kana zvikabatwa zvakanaka. Pakuti chii chingaitwe kuti vechidiki vawane zvingavape pundutso muupenyu hwavo kusanganisira dzidzo pamwe nemabasa, VaMtasa vanoti zvakakosha kuti nyika irase nyaya yehuori uye idzokere pakukoshesa kudzidzisa vechidiki kuti umenemene haubhadhare.
Vechidiki vedu vakura mukuoma kwenyika vachingodzidzira kune vanhu vavanoona kuti zvazvo kutorarama zvatova zvemutsimba, uyezve hakuna achatarisa umwe, uyezve hakuna achabatsira mumwe, uyezve huori hwanyanyisa zvekuti vechidiki vakura vachiona huori. Tinoda zvekuti tiite program yekutanga kudzidzisa vechidiki kugara zvakanaka navamwe, kugara zvine hunhu uye kubatsirana kwatakakura tichidzidziswa kuti ndiko kunofanira kuwanikwa pavana veZimbabwe.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vaswelani Javangwe vanoti sangano ravo rine hwaro hunoratidza kuti makambani anokwanisa kuti amutsurudzwe.
Tinoratidza iwo kuti titarise kuti makambani anafaru haya atinga mazufu na ni hapi kutipawe ni mamasa kuzita makambani manyua anatinga gazi ni hapi amendo adesu atina shumuno musibaba mpani mzila zoshanzi kwa pagu itaizosu kanatawa na iwa ya duo katika ati ma opportunities mamashina katiti asapu tukiwa nimuno kutawa furima business mamashina ndihuna katisapu utamekunzi wawe wa furima business.
Zimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kuita urongwa hunokwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha kuzobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Nyanzvi idzi dzinoti Zimbabwe ine vanhu vanoziva mabasa akasiyana siyana vari kunze kwenyika vanokwanisa kukwezvwa kuti vadzoke kumusha. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanotengesa mumigwagwa vanofanirwa kuitirwa urongwa hwakajeka kuitira kuti vabhadhare vemutero kuhurumende sezvo mitero inobviswa nevashandi pamwe nemakambani iri iyo nzira inounganidza mari dzinofanirwa kushandiswa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo gurukotare zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vane masimba ekumisa bhodhi rezimura nekugadza vanhu vatsva mubhodhi iri. Izvi zvinotevera kumiswa kwebhodhi rezimura nezuro mushure mekunge rawedzerwa mwedzi mitanhatu asi rikazomiswa basa mushure memwedzi miviri. Vancube vanoti vakatotumira mazita ebhodhi idzva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapiwe mvumo yekuvagadza. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata muongorori wenyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Bhodhi iri rinoshanda richirepresenta, rakamiririra hurumende, asi hurumende inenge yakamiririrwa navamutuli Ncube. Saka vamutuli Ncube neruzivo rwavo vachipinda pabasa vane zvavakaongororawo, nekuti ndakanzwa sekuti temu kana nguva yekushanda kwebhodhi inogona kunge yanga yakwana. Saka vamutuli vakachimbomirai.
Ko iyo zimura zvainonzi yakabata chikamu chayanga yakatarirwa kubata ikatopfuurira nezvikamu zviri pamusoro, hakusi kugona basa here kwavaiita uku?
Panyaya dzekutsvagwa nekuwanikwa kwemari yemutero, tinoona hongu yanga ichidarika nyaya dzekuti tageti yedu yanga iri papi, tadarika tasvikapa, tadarika tasvikapa. Asi tageti kayo, nyaya dzakawanda ndedzekuti mari dzimwe dzaingotsakatika dzichiburiswa nevanhu kunze kwenyika kumabhodha uko chiitika uori, zvinoita kuti nyika yanga ichiruza mari.
Vamwewo ndevanoti zimura inotsikirirwa nenyaya dzouori, munoona here vamutuli Ncube vachizogona kupedza hondo iyoyi?
Nokuti kana zvichinzi kune corruption yakawanda kumabhodha, kune chii chakawanda kumabhodha, iro bhodhi ririyo rinofanira kuti rikaenda kumanagement yekuzimura, rikaenda ikoko kuexecutive yezimura rotaura kuti aiwa mashandiro awo haana kunaka, tinofanira kupetsenudza takadai 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 kuti tisvike pakadai.
Saka gurukota rezvemari ndiro rine masimba okubvisa nokugadza bhodhi rezimura?
Ndiro chairo rine masimba iwayo, rina masimba nokuti gurukota rezvemari riri kunzi ndonhumwa yehurumende. Zimura inofanira kunge ichigadzwa nokubviswa nehurumende, asi hurumende ine munhu wayo wainotungamidza pamberi anenge ari iye gurukota rezvemari.
Avo vanga vari muongorori wenyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7.
Makadii vateriri veStudio 7, ini ndini Maikove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa cheve chidiki cheThe Connection na 8pm. Natiri kutarisa mikana iripo munyika yekuwanikwa kwemabasa uyezve kutanga mabhizinisi anopa vechidiki mukana wekusimudzira nyika. Semaondoro enyu, mikana iyi iripo here munyika? Pindai muchirongwa mutudze maondoro enyu. Tumirai nhare mbozha dzenyu paWhatsApp panhamba inoti 001202465-0318. Namba iyi zvekare 001202465-0318. Munogonawo kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona kuitira kuti tigokufonerai. Ngatisanganei pachirongwa na 8 p.m.
Nguva yabayati perera, ndino kutendai kunge mange muinesu anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 wolwesibili mhlaka 2 Mfufu 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kwatholakala ukuthi ababili balawo umkhuhlane wekholera. Ngomnyama ke oyedwa wabo uswelekile kulabo okutholakale ukuthi bale kholera. Ube ngumuntu omdala oleminyaka engu 88 osuke eButiriro eHarare.
Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo.
Sakatheke okuyikuthi yiyo elawula ukuhanjiswa wendaba ephalamende. Wenziwani njani ngesikhathi bani ubanqele okumela 20 yiyo esingathi isisekelo sokusebenza kwephalamende jikelele.
Idale lephalamende lethule amalunga ekomiti emgqoka kuleli dale lamuhla e-Standing Rules and Orders Committee ekhangelelwe ukuthatha izinqumo eziqakathekileyo. Kunhlelo zethu lapho sicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende, lamhlanje sikhangela ugatsha olubona ngesimo somnotho welizwe esesibhidlike okokuthi abantu badinga baswele ukuthi abanye bavele baphila njani kusimo esinje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo. Phakathi kwabantu abangamathumi amathathu lasithupha abakade becathangela ukuba balomkhuhlane lo, kuphume abathobaminwe mbili abakade belezibonelo zekholera abahlolwe ingcekeza yabo kwagcina kutholakala ababili belomkhuhlane lo, omunye wabo olokho eseselatshwa lalo otshonileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda, ubike ukuba kulababili abakade beselatshwa ikholera abakade besuka lalumkhuhlane emzini weButiriro eHarare lapho okuqhamuke lumkhuhlane ngenyanga edluleyo. Omunye wabo oleminyaka engamachumi amabili lane welatshwe wasila, kuthi omunye obeneminyaka engamachumi phose athoba munwemunye 88 ucine esehlulwa yilumkhuhlane ngoba waphuza ukuthola uncedo lokwelatshwa.
Owakhathesi uBulawayo usethole abantu abangu 36, that is amachumi amathathu lesithupha abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wekholera. Kulabo bantu esibone befanana behamba besenza njengabantu abale kholera bebengisificaminwembili 8 esikubiza ngesilungu sithi probable cholera cases. Then kulabo bantu sesibahlolile ingcekeza yabo isithethwe yahlolwa, kwatholakala ukuthi ababili balawo umkhuhlane wekholera. Ngomnyama ke oyedwa wabo uswelekile kulabo okutholakale ukuthi bale kholera. Ube ngumuntu omdala oleminyaka engu 88 osuke eButiriro eHarare, wendlula waya eFrancis Town lapho afike esingakwazi uhlale isikhathi esinganani. Wasephenduka, kwathi ekuphendukeni esisemngceleni oza eZimbabwe usuka ngakwele Botswana, samqalisa isisu. Wasethulake kazange abike ukuthi
uDokotela Sibanda uchaze ukuba banemithi enelayo kodwa kungaba labantu abadlula ikhulu ababanjwa ikholera koBulawayo sikhathi sinye balakho ukuba sebunzimeni ngoba imithi lamaphilisi abalakho akweneli leli nani.
imithi yokwelapha ikholera edolobheni lakobulawayo isesekhona wakhathesi. Indlela esizilungiselele ngayo, silungiselela ukuqhamuka kwalomkhuhlane, sibeke yaba izindlela esingathi thina ngesilungu ngama-scenarios, ukuthi nxa kungathi abantu laba bengedlula amashumi amahlanu sizaba sikumele senze lokhu, bangaba ngaphansi kwamashumi amahlanu kumele senze lokhu. Esikwaziyo futhi esikwazi kuhle ukuthi nxa bengaphansi kwekhulu i-100 lokhu okukhona kuyenela ukuthi sibe laphe bonke basile babuyele emzini yabo. Kodwa bangedlula ikhulu sibona ngathi sizaba lohlupho kancinyane, ngoba indawo yethu yokugcinela izigulane eSethorn Grove iyabe isikhulelwa.
Abohlangothi lwezempilakahle kukhansili bakhuthaze uZulu ukuba aqhubeke ngokuhlanzeka ukuze idolobho libe lentuthuko kanye lenhlalakahle, behlukane lengcekeza emakhaya. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. Direct from Washington, the voice of America.
Idale lePhalamende lethule amalunga ekomiti emqoka kuleli dale lamuhla, e-Standing Rules and Orders Committee ekhangelelwe ukuthatha izinqumo eziqakathekileyo. Njalo amalunga ebandla leZANU-PF akuyo yiwo amanengi kulawe MDC. Elinye lamalunga ekomiti le, umnumzana Morgan Komichi webandla leMDC, utshele iStudio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe awasoze abonge umongameli Emerson Mnangagwa ngokuvula idale lePhalamende ngokusemthethweni njengalokhu okufunwa ngabanye babo bebandla leZANU-PF, ngoba bona besithi kanqobanga kukhetho. Ukomichi uthi bazacubungula ukumqoka okuhlupha abantu ababameleyo kuleli dale. Ukucubungula lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo obelilunga ledale lePhalamende eminyakeni edluleyo.
Ikomiti leStanding Rules and Orders Committee iqakatheke okuyikuthi yiyo elawula ukuhanjiswa wendaba ePhalamende. Kwenziwani, njani, ngesikhathi bani, ubani nqeze okumelathweni, yiyo esingathi isisekelo sokusebenza kwePhalamende jikelele. Ngakho-ke yikho uyibona nje isiba lamalunga amabandla wonke amelwe ePhalamende. Iqakatheke kakhulu ngoba iPhalamende ingaze isebenze ngospeaker yedwa. Uspeaker uyabe efuna ukuthi esenza lowo msebenzi laye engaphansi kokuqondiswa iStanding Rules and Orders Committee.
Amalunga ebandla leZANU-PF yiwo amaningi lapha ePhalamende lakuyonale ikomiti. Lokhu kungenqabela yini ukuthi okufunwa ngamabandla aphikisayo kufezwe?
ePhalamende kukhulunywa imbono ethiyeneyo. ePhalamende lingaze lifike ebangeni lokuthi livote, abanye kuthiwe balutshwane kulabanye laba abaningi. Okusalayo ukuthi imbono yabo iyabe iphumile, lo mphakathi lamahlabezulu babezwile ukuthi laba abanye bathini. Ubulutshwane, yebo, bangaba balutshwane, kodwa lebalutshwane benjalo mhlawumbe balakho ukuletha imicabango elohlonzi. Labana abanye bangayiphika emehlweni abantu, kodwa nxa sebebhode ngale ubona sebeyithatha nale imicabango sebeyisebenzisa labo kuba sengathi ngeyabo, kanti kodwa bayithole kwabanye abantu. Ngakho-ke ubulutshwane kabukho lutho okukhumba imicipho enohlonzi ezaziphuma kulabo bantu langabe bazifanele njani. Nxa zikhangela ilizwe, ukubuswa kwelizwe esili-governance, kulezigaba ezintathu. Kule ndaba zedale esili-judiciary, kube le ndaba zikahulumende walelo suku esingathi executive, kube sekusiba lesigaba sesithathu esiyiso esikhanda lilungise imithetho okuthiwa yi-legislature. Ngakho lezi ingatsha zontathu kazi ziyasebenzelana ye, kodwa yilolo lalolo luzimele lodwa. Ngakho-ke banakho ukuthi baqhubeke sibili belungisa imithetho, bekhanda imithetho yelizwe, behlukane lokukamongameli, ngoba umongameli ayisuye phela okhanda imithetho yelizwe.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo obelilunga ledale lePhalamende kweminyaka eminingi, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ikhansile yedolobho lakobulawayo ibile umhlangano labo somabhizimusi lamhlanje kuhlafunwa uluhlu lwendleko yayo ole budget yomnyaka ozayo oka 2019. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili ichazele uZulu labo somabhizimusi ngenhlelo abakhangelele ukuzenza emzini wakobulawayo beqhakathekisa ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo ezempila kahle ukutholwa kwamanzi alengcekeza ukutholisa uZulu indawo zokwakha izindlu imigwaqo ezemfundo lokunye umqondisi ophethe isikhwama semali yekhansili umnumzana Kempton Dimande uchasisa isimo sebudget yakobulawayo kabanzi
Namhlanje besi presenta i-budget ka 2019 kodwa yandulelwe ikuxoxa nge-budget ka 2018 ukuthi isebenze njani. But okukhulu ukuthi i-budget ka 2019 ikhwelile kancane nge 5% ku-budget ka 2018. I-budget yethu ihlukaniswe ngezigaba ezimbili. Ikhona i-budget eyokusebenza umuzi insuku zonke. Leyo yayi 104,469,476 ngo 2018. Ikhwelile ke leyo yaya ku 116,599,243. Bese sizoba ke lehlandla lesibili eliyi budget ekhangele ukwakhiwa komuzi esithi thina ngesikhiwa yi capital budget. Last year ngo 2018 ibe 48,142,546 layo ke ikhwelile ke lonyaka yaku 95,863,500 bese sithi budget yonke nxa sohlanganisa le eyokusebenza suku zonke komuzi lale eyokukhuliswa komuzi nxa usuhlanganisile eka 2018 yayi 152,612,012 kuzokuthi ke eyalonyaka ke ikhwelile ke isiye ku 212,462,743.
Uqhubeke ethi umthelo wezindlu okhitshwa izakhamizi zakobulawayo uqanse ngokuhlanu ekhulwini.
Kuzakhamizi zakobulawayo kutsho ke ukuthi izindlu zikhwelile kancane nge 5%. Sike saxoxisana lazizakhamizi ke nge weekend. Ifigures lezo kangilazo lapha khathesi. Kodwa ke izindlu zikhwele nje kancane nge 5%. Akusiyo mali enkulu kodwa ke sikhangelele ukuthi umsebenzi ozayenza leyo increase uzaba mkhulu ujabulisa izakhamizi.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Thembi Nkosi wena uvumelane le-budget yakobulawayo ethi kuhle baqondile njalo benalise ukuxoxisana neziphathamandla zekhansili.
Qondile ukuthi kwenzwe lokho njalo kungamalungelo ethu futhi njalo ukuthi khona sibe lakho okwempilo yethu yakusasa lokuthi izimali zibe khona. Angiboni bonile lako futhi phezu kwakho konke basibizile baxoxisana nathi sikhona sikufunayo kanti kumina okunye singakufuna nxa abantu bebeyazizoxoxisana asobe sivumelane konke kodwa ke uqondile ukuthi wakwenzele akunamuntu wakwavuma ukuthi into zikhwezwe kodwa kabasibo abakhwezwayo umumo esikuyiwo khathesi uyabafuqa ukuze izinto bafinyele lapho esimele siyekhona.
Undimande uthi ekuqaleni kwalomnyaka izakhamizi bezilezikwelede kukhansili izigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane ayisikhombisa zamadola i-$172 million. Lesi sikwelede saqansa saya kuzigidi ezilikhulu lamachumi phose athoba minwe mibili zamadola i-$176 million ekupheleni kukancwabakazi. Inyangi labo somabhizimusi abangenele umhlangano bancome ibhajethi yekhansili yakobulawayo besithi izamile ngamandla wonke ukusebenzela uZulu waleli dolobho nanku likhokhela emadolobheni alondoloza ukuhlanzeka elizweni. Bakuthaza ukuthi umasipala angayekethisi ngoba zikhona ezinye indawo ezilengcekeza lezifuna ukulungisiswa. Osomabhizimusi laba bacele njalo ikhansili ukuba ilandele ibhajethi le ekhanya ibukeka. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mtsakazo muhle. Mina ngumaikhobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje, uhlelo sixoxa ngamathuba okuthola imisebenzi lokusungula amabhizimusi eZimbabwe. Abatsha, bayawathola na amathuba? Ngena kuhlelo, usho umbono wakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ungasixhuma njalo enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Masidibane ngo-8 ntambama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yokuzamazama komhlaba ukwenzakale ngolwesihlanu olwedlulweyo kwele Indonesia selifike kwabazinkulungwane lamakhulu edlula kancane amabili i-1234. Umkamongameli wele Melika unkosikazi Melania Trump usefikile kwele Ghana esigabeni sakuqala sohambo lwakhe lokwethekelelwa kwamazwe awezwekazi le-Afrika. Esuka lapho uzakuya kwethekelela kwele Malawi, Kenya lakwele Egypt kuhlelo lwakhe lokuthuthukisa impila kahle yabantwana. Ibhanga lesizwe elereserve seliphe amabhanga wonke elizwe amaviki amabili ukuthi alungisise udaba lwama-account osekumele ayihlukaniswe awemali yakwamanye amazwe lawemali yohlobo lwe-bond njengendlela yokulondoloza isisindo semali le lokupha ithemba abakwamanye amazwe abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni. Lokhu kulandela ukwethulwa kwamazwe okusekela inhlelo zikahulumende i-monetary policy ayethulwe izolo ngusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya. Kodwa baningi abasola inyathelo leli besithi nxa ubule mali engamadola eMelika asezaguqulwa abe ngama-bond isisindo sawo siqhubeke sisehla kusukela isikhathi umuntu afake ngaso imali le. Ingcweti kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uchasisa ngokuza kwenzakala emabhanga.
So usisho ukuthi imali zethu they are no longer ama US dollars. Asengamabhondi le RTG. Nxa ufuna ukuthi ube le US dollar, i-bank lizards le account okuzangena i-US dollar. Kodwa imali ekhona khathesi ngokubona kwami it's no longer ama US dollars. I say ama US dollars asengamabhondi kuphela. Engibona ukuthi ugovernor wasitshela izolo.
Ukutshela uthi abazasala belamadola eMelika ngabathunyelwa imali evela phandle kwelizwe kodwa abathola iholo bazalithola kungama-bond notes.
Yikho osokushiwa ngendaba leyo ngoba nxa kuyukuthi wena ubugcina ubuthenza ama-savings awama-US dollars imali yakho isitshabalele. Awusela ama US dollars wo account nxa ukuthi ama new accounts azabuya mhla ka 15 October. Kodwa labo abathola inzuzo yabo ngama US dollars kumbe abathunyelwa ama US dollars yibo abazaqhubeka abalama US dollars. Kodwa thina ama salary lokunye imali ayiseyo ama US dollars isi asengama bond kuphela le RTGS.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla le MDC uthi amacebo asebalukhulu we Reserve Bank awasoze aphathise ilizwe.
Engingakuthi ukuthi uDr. Mankunja kuthi uthi ngumuntu ongafundiyo. Ungabona umuntu engafundi ngalokhana esakubona kugono, uyakwazi ukuthi yena esuka kugono ukuthi kwaba lokunzima kanjani ngendlela yabo naleyo lokhu behlala besidibantshitshi system yamabhenkini. Ungabona umntwana ukuthi uyathi umlilo uyabhebha uthi jiji nana umbone lokhu esiye emlilweni. Laba bantu bafuna sikhe sonke sibe ngamalahle sibe ngumloda ngabomo nje. Ngoba siyakwazi ukuthi lokhu asebekutsho kutsho ukuthi yena indlela yokuthi bantshontshe yonke imali le yama-user besebenzisa wona la ama-RDS bathathe yonke different currency ibe ngeyabo bodwa thina basijele nje amaphepha wodwa nje.
Kodwa abanye abasekeli bebandla lezanu PF bathi uZulu engaphangi ethi uhulumende kaMnangagwa usehlulekile ngoba sisesesilutshwana isikhathi ephethe intambo zombuso. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Chuma kesizwe imbono yakhe
uthi kona ibandla lezonto lehluleka longu ukuphosisa kakhulu futhi ngoba asehlulekile akulabo esinehlulekile esiwenza kuphela ukuthi wona sifuna ukuthi bona izinto zilungise ngendlela eqondileyo international community kuhle sithola ama lines of credit kuhle izikweletu zibhadale andubana umkhono uqala ukuvuka kodwa mina ngibona ngabantu abona ujaha ugijima masane ufithi abasebehlulekile siqalisa kanje so ngibona abantu yabo usheshe nje wahluleka ungazi inkosi leyo iyasizwa imkhono uzavukile uzele yavuka.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ngenyanga ezayo. Lapho okuzavela sobala ukuthi uhulumende uzakwenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. Umnotho weZimbabwe ulokhu uqhubeka usiya nganxele. Iholo lezisebenzi liphansi, intengo yempahla lokudla iqonga mihla ngemihla. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Kunje imiduli yezakhiwo zasemadolobheni, imigwaqo yezimota kanye lezitimela, intambo zikagetsi kanye lempompi ezithela amanzi kuzakamuzi lezithwala amanzi alengcekeza iphuma ezambuzini zikusimo esiyingozi njengoba sesileminyaka singalondolozwa loba ukuqheliswa ngenxa yokuselakala kwemali. Iningi lalezo zakhiwo zakhiwa ngabamhlophe ilizwe lingakatholi uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ukuvalwa kwamakampani elizweni sekulethe ukudubeka okukhulu ebantwini njengoba kusisho ukuthi imali etholwa nguhulumende ngokuthenisa amakampani amalutshwana asesele ayiseneli inhlelo zakhe. Lokhu sekwenze uhulumende aphile ngokukweleta imali emabhanga atshiyeneyo ukuze enelise ukubhadala izisebenzi zakhe, kusisho ukuthi usala engelamali yokuqhuba inhlelo zokuthuthukisa impilo zabantu. Kodwa abahlaziya ngezenotho bathi ukukweleta imali yokubhadala iholo lezisebenzi akulungelanga ilizwe njengoba kungezelela isikweleto sikahulumende sikhathi sonke kungela nzuzo ayitholayo kukho. Bathi leyo mali ibinganceda ilizwe aluba isetshenziswa ukuvuselela amakampani kahulumende adinga uncedo lwemali ukuze aqhube umsebenzi kuhle. Emabhanga eselizweni uhulumende olwesikweledu esifika amabhiliyoni amane amadola 4 billion. Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Pepu Kayichibore uthi uhulumende kumele afinyeze inhlelo yakhe ukuze ilingane le mali eyenelisa ukuyibuthanisa.
IZimbabwe ikhangelane lokungeneli kwemali yebhajethi yayo kusukela kumnyaka ka-2012, kodwa udubo akusilo kungeneli kwemali le kubhajethi, kodwa indlela uhulumende azadinga ngayo imali yokwanelisa ibhajethi yakhe.
kulandela ukusilakala kwemali emabhanga iningi lawo selikhweze umthelo ozalwa yilezo zikweleto or interest rates kungelani lokuthi ibhanga elikhulu labika ukuthi kufanele amabhanga akweledise ngomthelo ongadlulisa isilinganiso esokulishumi lambili ekhulwini 12%. Inhlanganiso emela abezitolo ezinkulu eZimbabwe Retailers Association ithi lolu dubo alubangelwa ngabosomabhizimusi kodwa ngamasekithali abalungisa lezo mpahla zokudla yibo asebekhweze intengo kusiya ngokuthi intengo yokulungisa lezo mpahla layo isiqonge okunganani. Okhokhela leyo nhlanganiso umnumzana Danford Mdashu uthi ukuswelakala kwemali yaphandle kwelizwe yikho osokwenze kube nzima ukuthenga kwamanye amazwe okufunakalayo kulungise impahla etshiyeneyo elizweni.
If you look recently, it has been the manufacturers, the producers.
Ungakhangela ngesikhathi esifitshane esikiso, abalungisa izinto emafekithali yibo abakhweze intengo yezinto abazilungisayo ngenxa yodubo lokuswelakala kwemali yangaphandle. Ngakho thina abathengisi balezo zinto ezivela emafekithali sidluliselwa leyo ntengo ekhweziweyo kuzulu.
Lokhu kugcizelelwe ngumqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, unkosikazi Rosine Fatshitema, yena othi imbangela yokuqonga kwentengo yempahla lokudla kayidingi ukuyatshaya amathambo kumgcwe ukuthi yisimo somnotho welizwe esesigadla ngamadolo okungatholakali kwemali kanye lokwehla kwesivuno emsebenzini wokulima osokwenza ilizwe lithenge ukudla kwamanye amazwe ngesikhathi sinye kulo dubo lokuswelakala kwemali.
We know our situation in Zimbabwe, the economic situation of Zimbabwe. That is the fundamental cause of what we are seeing.
Siyasazi isimo somnotho welizwe lethu njengabantu beZimbabwe, njalo yiso imbangela yodubo esiyilo. Nxa singaqondisa okwenzakalayo kumnotho wethu, okufana lokuba lentengo ezintathu ezijiyeneyo kusiya ngokuthi ubhadala usebenzisa imali yebond note eye kwemelika kumbe eyogesi.
Uzulu yena ukhala ngokuthi uhulumende akatshengiseli ukuthi uphathekile ngokuswelakala kwemsebenzi elizweni. Iningi labantu selibanjwa ngamandla okuchapha imngcele emazweni angomakhelwane anjengabo-South Africa leBotswana lisiyadinga ukuziphilisa. Enzinkini yamadolobho anjengabo-Harare, Bulawayo, Gweru, Mtale namanye kulokuxokozela lokwanda kwabaphila ngokuthengisa emikambo engekho emthethweni njengoba wonke umuntu esethengisa lokhu lalokhuyana ukuze anakekele imuli. Ngimele isithuthi sivele seHarare, ngimgibson Bebe.
Sondela kumomondia, isabopi sinandamate, sondela ntokazi, ungesabi ntombente, izigele ngaphelela, sondela ngikumba kumbeka ngane, ungesabi likachana, angathathi. Ukubobotheka kwakho ungenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, izigele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangibona, ngizwe ngathi lengxenye yami nyomuhle yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo, ungangiqoma ngiyasithwela nyovana lesiyasihlahla esilapha. Ngiyele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando oluqotho. Ikome ngizinganje ziqonde ngakini.
Comento en Bazana, comento en Bazana, comento en Bazana, comento en Bazana, comento en Bazana.
Kuthe mani yiniki vela abantu zebantwini asemathandweni singabisempini ukwenza kwela ngumthakathi kakuchayela amathambo iqome ntombi ngebe nguwa ube ngwami omkhulu.
Akungiqome siphalaphala, akungiqome zizinqande ziqonde ziye khona lekhaya. Ingoma emnandi, ingoma kaNcube Lukhwa, kaNcube esipha ke ingoma esiqedisela ke uhlelo lwethu. Kodwa singakehlukane ke sikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo. Idale lePhalamende lethule amalanga ekomiti emqoka kulidale e-Standing Rules, igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.